kushaikwa kwaMugabe inyaya inogonange kurwadza vanhu vakawanda sezvo paita rufu munhu wese anotambudzika nekushaika kwemunhu asi zvinopawo vanhu mukana wekubvunza kuti mabasa emunhu ashaya anga akamira sei
inimi munoona kuti mabasa avo anga akamira sei
vaMugabe vakaita gamba vachibva kuindependence vachisunungura Zimbabwe nevamwe vavo vakapembedzwa vakafadza vanhu vakasununguka vanhu vakafara vakavatambira nemaoko maviri asi mukupera kwemakore atingangoti 37 hatazobvayo zvinhu zvakatanga kuenda nepamwe zvichireva kuti vakazokanganwa gwara ravo rekuti vachinyatsoita zvinodawo vanhu kuti vakwanise kuwanawo zvavaikwanisa kuwana mulife muupenyu hwavo zvinosanganisira mabasa kugara zvakanaka nezvimwewo zvakawanda wanda iye zvino tinoona vazofira kuchipatara chekunze kwenyika zvimwe zvinhu zvinonyadzisa munhu anga apuwa ikonomi yakasimba zvakadaro ozowanikwa uchingoenda kuzvipatara zvevamwe kunze kwekuti uvatise zvako zvimwewo zvinhu zvinonyadzisa kusanganisirawo nezvimwewo zvinhu zvakawanda wanda zvinoti migwagwa yapera zvipatara zvapera zvikoro zvaora hapana changa chichafamba vanhu vanga vachingorohwa vachingonzi vavhotere musangano nezvinhu zvakadaro daro asi kuvaka nyika chaiko panga panga pasisina
kana makatarisa zvekare madziro avakaita paudhongi nezviri kuitika iko zvinezvi pane chamunoona chinoita sekuti chingaremera vari kutonga iko zvinezvi kakuti mhuri yokwaMugabe
chandoona pari zvino ndechekuti vakavabvisa pagaro vacho ivavo ndo vanenge vakutotungamirira kuvachema rinogona kunge ringori yai yekungoti vari kungovharavharawo zvavo nekuti vanhu vanozobvunza kuti koma akuchemei ndi makavabvisa ivo vari kuti vakafawo nestress yekukanganiswa nekubviswa pachigaro saka ndi muri kuvachema kudarika munhu wese muri pachokwadi here pakuchema kwamaita asi kupa kuvabvisa pa vazhinji vari kuvatendawo kuti vakatibvisirawo mutoro nokuti zvanga zvaakunetsa kuti nyika inenge yanga yakuvaremera vanga vasitaziva kuti voita sei nari yanga yorema ikonomi yanga ichifa zvipatara zvichifa zvinowo zvinhu zviri kutarisa vanhu kuti taingorohwa achimanikidzwa kuenda kumusangano asi nyika yanga isingavako vanhu vari kutarisa pari pavese kuti iye zvino nyika azenge aitorerwa vakazenge vaitorerwa vaitadza kuitonga zvinowo zvinhu zvizvo zvakanyadzisawo zvakare
zvido zvehurumende kana kuti zvebato ravo rezanup f nezvido zvemhuri munoona sekuti pangava nokunetsana repapapa vanofanira kuenda mberi apa ndavapi mhuri here kana kuti bato ravo
ngavateedze bato nokuti vese vanhu vavaimanikidzira kuti vaende kuna kunovigwa kuiroseka vaishandisa gwara remusangano saka izvino hatingaone kwetochimboti fambai nekoko ima akufambawo nekoko teedzai zvamakasiya magadzirisa kana mamati munhu anenge ashayikwa nenzira idzovigiroko muzinda wemagamba kuiroseka ngavangoenda kuiroseka unovigwa nevamwe vavo ndo vakatanga musha uyu saka ngavanovigwawo ikoko varatidza kuti ndo zvanga zviripo vamwe vose vakararako pamwe vamwe vanga vasingadi vamwe vaida vadi kungoendawo kwakaenda vamwe kwavakatumira vamwe ikoko
imimi kana makatarisa nyaya iyoyi munoona sekuti pane chakaipa here chokuti munhu wakavabisa pachinzvimbo ave iye anomira mberi kwevanhu achirumbidza munhu waakabisa pachinzvimbo
apa ndotoona kuti ndo aya anonzi matongerwo enyika ndogona kukutsika ndogona kukutsika ndokuti sori pane vanhu asinda tokutsika zvinorwadza ndozvavari kuita naipapa kuti kumberi pamberi peafrica yose vanowanikwa vari vanhu vanofara nekuregerera nekuda kuratidza mufananidzo wokuti vanga vachiwirirana uyezve kuuya kuchaita vakuru vedzimwe nyika dzeafrica kuchema munhu uyu vese vachange vachingoti hatiri pamwe chete asi chokwadi vamwe vanochizivawo kuti iye mukuru ari kuchema uyu akatobviswawo kane chisimba kunzi watadza kuitonga akandobva abviswa saka vanozivana vanhu ava hanzi matsotsi haagerani saka vanozivana saka zvinongonzi dzimwe nguva dzevanhu hadzipindirwe nokuti iye zvino vanga vachimborwadzisana iye zvino vaakuchemana